zvechokwadi kutsigirana nyika dzekuchamhembe kweAfrica, dunhu reSADC nderimwe rezvinangwa kana zvisungo zvebato iroro. Saka zvakakosha kuti nyika dzibatsirane kana paine dzimwe dzadzo dzinonga dzapinda mumatambudziko.
Asi nyika idzi hadzina kudya manonoko here, Dr. Magoni?
Kusaziva nhaurirano dzanga dzichiitika pakati pehurumende yeMozambique nehurumende dzedzimwe nyika, ungarangarire kuti mutungamiri weZimbabwe vaMnangagwa vane zuva ravakaenda kunosongana navanyusi kubhaira gore rakapera. Hatina kunzwa zvizere zvavakataurirana vakabvumirana ipapo, asi ndine chokwadi chekuti dai nhaurirano pakati peMozambique nedzimwe nyika dzakanga dzakajeka, dzimwe nyika dzingadai dzakakwanisa kukurumidza kutsvaga nzira yekubatsira Mozambique. Asi sepatawa iko zvino zviri nani kunga vanonoka vachiwa nezvavanozoita pane kushaya chavanozoita zvakare.
Munoti wokudii nechisungo chakabuda nevatungamiri ava pavakasangana mazuva mashoma apfuura?
Chandingangoti hachina kudzeka kwandiri ndechekuti pamusangano wekuswera nezuro uyu gwaro rakabudapo hazvina kunatsojeka kuti chii chaizvo chakabvumiranwa kuti vaite vari pamwe chete kutsigira Mozambique. Saka tiri kutsvaga vanogona kutiturikira kuti vatungamiri vatanhatu ava pavakaswera vari mumusangano vakabvumirana kuitei chaizvo chekupedza dambudziko remagandanga ari kushungurudza Cabo Delgado, asi ane njodzi yekushungurudza nzvimbo dzakawanda kusanganisa nenyika dzakapoterana neMozambique.
Vamwe vari kuti sezvo vakapandukira hurumende yeMozambique vachidyidzana neISIS, zvakakosha kuti nyika dzakaita seAmerica nedzimwe dzakabudirira dzipindire kubatsirawo muMozambique. Munoti kudii nemashoko aya?
Ini hangu kugara nekugara ndinodavira kuti dai vanhu taiedza kuzviriritira nekuzvibatsira pachedu tega tisati tatsvaga rubatsiro rwevamwe vekunze. Padanho ratiri iko zvino ndaifunga kuti dai hurumende yeMozambique ichitsigirwa nehurumende dzemudunhu reSADC, kana zvatozonetsa votambarara kuenda kune dzimwe nyika dzemuAfrica vatsvage nzira yekubatsirana kuti tipedze dambudziko remagandanga aya tisati taenda kune vekunze vekure kure, kuti tionewo zvatinogona kuita isu pakuzviriritira kwedu pachedu tega.